Mirango tiparizvino iri pamuzinda weHarvest House, pamuzinda weMDC Marare. Vechidiki nevamwe vatsigiri vebato iri vatanga kuungana pamuzinda webato iri vachichema mutungamiri webato ravo. Saka kutaura kudai ndine mukuru wevechidiki mubato reMDCT vatidziva vari panapa.
Tine kurwadziwa kukuru munyika yese, especially kune vechidiki vandinotungamira. Vane kurwadziwa kwakanyanya nechityo chakaita saichochi, nekuti isusu tarisiro yedu yakanga iri pana baba vaMorgan Tsvangirai. Zvese zvakaitika munyika yeZimbabwe kusvika pano nhasi, kuti vanhu titi kwavakuitika mapato akasiyana siyana, zvinozva kuti zvaibva nekuda kwekutsunga kwavakaita ivo bandiko ratakaita reMovement for Democratic Change. Hatine kurwadziwa kwakanyanya nekurasikirwa nemutungamiri wedu. Takatarisa baba vaTsvangirai ndiyo munhu akaunza direction yatingati muZimbabwe yakatanga kuteerera kubva 1999 kusvika izvozvi. Tichiti kwakuya nyaya dzeshanduko taakufamba kuti tinokwanisa kusunungura vanuvezimbabwe vanotambudzika vachasimudzirwa. Asi pari zvino zuva ranhasi zuva raita chibhakira chinorwadza kwatiri chose, nekuti the big blow kwatiri.
Ndingati pari zvino havasati vawane urongwa but I think vari kungoungana vose vechidiki. Ndingati kutaura kuno vachiri kutosvika vakawanda ende vari kurwadzikana vazhinji vaino vachiri kurwadzikana kuti izofamba sei. Iko zvino ndina vaMorgan Nyuve vanoronga nezvekufambisa kuzvirongwa mubato rechidiki. VaMorgan Nyuve vanobva kuMatsouth.
Tiri pakuchema kuchema baba vaTsvangirai. Baba vakaratidza vanhu veZimbabwe vakavapa chivinzi chekurwisana naRobert Mugabe. Baba vakapa kuti vana veZimbabwe tiine tariro yekuti munyika muno munogona kuvawo nemumwe mutungamiri asiri Mugabe. Tikuchema tikurwadziwa hongu taizva tairwara, asi hatina kufunga kuti vangapfuurawo panguva ino takatarisana nesarudzo. Sevechidiki tatine tariso yekuti gore rinoo panguva ino baba vaTsvangirai vari kukupita vachikunda usarudzo idzi. Tatine tariso yekuti kana vakundawo tawanawo mabasa. Tarwadziwa zvikuru, hatikwanisi kana kutaura, hatina kana shoko ratingawedzera ipapo kunziko kurwadziwa. Vana veZimbabwe vari kurwadziwa, vanhu vari kumanya vachiuya pano vose kuti hatizivi kuti tichava kuita zvipi nenyaya yekuti tiri kurwadziwa tose zvatirwadzwa. Vatibaya mu baba vaTsvangirai vakurumidza kutisiya nguva yavo isati yakwana. Baba vaita kuda kwavo hatina zvatingaita asi tarwadziwa.
Ndingati pari zvino handisati ndaona weukama, asi ndiri kuona ivo vechidiki ndo vakawanda vari kuuya, vari kutora mbatya vakawanda. Saka veukama havasati vasvika, ndiri kuona vechidiki ndo vakawanda vari kuuya ende panoratidza kuti I think in the next 2 or 3 hours pari kunonge pazara vanhu. Vanhu vari kuchema, vanhu vari kurwadzikana zvikuru nekushayiwa kwavaTsvangirai.